kuti vanhu vari kubatwa necorona manhamba acho ari kukwira zvakanyanya. Zvinoratidzawo kuti chirwere ichi chiri kunyanya kutekeshera mumaruwa. Chakatanga chiri chirwere chekungoti chakabva kunze kwenyika, vanhu vaibva kune dzimwe nyika vachidzoka kumusha ndovaiva nechirwere checoronavhairasi. Asi izvozvi tiri kuona kuti chava kutapukirana, chakutambidzanwa imomo mumatigere mudzimisha. Nekuti kaona manhamba emalocal ari kunzi malocal transmission akati wandei. Zvinoreva kuti hurumende ine basa rekuti ikwanise kuongorora vanhu, kunyanya pakutesta kuti tikwanise kubata vanhu vane chirwere checoronavhairasi nevamwe vavanenge vakasangana navo, yatingati contact tracing.
Tiri kuonawo kuti ZUPCO yakazivisa kuti ine vashandi vakabatwa nechirwere ichi, iriyo inotakura veruzhinji. Munoti nenyaya?
Danho rekuti ZUPCO ndiyo yega inofanira kutakura vanhu veruzhinji idanho rekuti hurumende ipapo vari kutaka kupotsa mbichana, nekuti mukaona izvozvi zvaakutaurwa kunzi vashandi veZUPCO vakabatwa nechirwere chekorona. MaZUPCO aya anga achitaurwa kunyora kwavakaita vange vachitaura kumagezi kamwe chete pasi. Chifungai kuti kana ZUPCO richiswera richitenderera richitakura vanhu apa vamwe vashandi vacho vakunzi vaanacho chirwere, ndo mungatozonge rave kamoto kamberevere kanenge richifamba mabhazi vanhu achibata chirwere ipomo, hatingazombogone kuchikondrora chirwere ichocho. Hurumende inofanira kuti iongorore kuti kunze kweZUPCO kana vachida kuti ZUPCO itakure vanhu, vanofanira kuti agezwe mabhazi nemazvo kana angopedza rwendo rumwe chete kwaanosvika kugezwa. Asiwo dzimwe nzira dzekuti vanhu vafambise dzinofanira kunge dziripo dzisingarambidzwi, vane motikari dzavo vachizvifambira, vanevo makombi, kuitira kuti chirwere chisangotekeshera nenzira imwe chete. Nzira imwe chete inenge yakanaka kana isina njodzi, asi izvezvi tikuona kuti nzira yeZUPCO ine njodzi, nekuti vakana vakarapa vachingoti ndoregare rinotakura vanhu, iwo ariwo muruma maakubatwa vanhu chirwere, zvinobva zvatipa kutambudzika kukuru senyika.
Ko, muri kugutsikanawo here nenyaya yekuteera vanenge vabatwa nechirwere ichi kana kuti vakambosangana nevakabatwa nechirwere yatingati contact tracing?
Contact tracing vajonga ichiri kumashure. Tinogara tichingogunun'una nekuti contact tracing yedu iri kumashure. Vanhu vari kubatwa nechirwere chekorona vachidzi havana kwavakamboshanya, havana kubva kunze kwenyika, havana hama yavo yakashanya, vari kuwanda. Zvichireva kuti contact tracing yedu iri kumashure, dai vanhu vevakuri kunzi vanenge vakaongororwa kuti ndiana wavakasangana naye akavapa vasati vatakurirawo vamwe. Saka hurumende inofanira kukwinya pakuita contact tracing. Izvozvi vari kumashure chaizvo, tichaita dambudziko kana manhamba evanhu vari kutapurana chirwere akaramba achikwira tisingazive kuti chimutapurirana papi.